tinotenda vazulu vasungwa ava vari makumi matatu nemashanu vanosanganisira madzimai akachengetwa kuchikurubhi kwoita varume vakachengetwa paHarare Central Remand Prison. Vasungwa ava vakapiwa madates etrial. Pane nyaya mbiri, pane yekutanga yakatarisana Bishop Kanyenzura vari voga pavari kuchajwa necharge reunder Amendments of Peace Act.
Vari kunzi vakaita sei chaizvo?
Vachinzi vakaunganidza vanhu vasina kuudza mapurisa zvisiri pamutemo. Iyi yakatarisa navo semukuru wevanhu vakaungana. Kwozoita vamwe vese vakatarisa nemhosva yecriminal nuisance.
Ko, nyaya idzi dzanga dzanzi dzinotongwa rini tichitanga naiyo yava Bishop Kanyenzura?
Yangadai yakatanga trial yavo musi wa31 asi trial yazopfuudzirwa mberi kuti ingatanga musi wa7 September. Vamwe vacho vese vakaiswa musi wa26 September kuti vange vachiita trial. Vasungwa ava pavakatanga kubuda pina mudare vakapinda vari voga vasina akavamirira. Vakange vabvunzwa kuti vangada bhero here. Vasungwa vakapindura vachiti havasi kuda bhero.
Vaiti zvoitwa sei?
Vada kutongwa vachibva mukati. Saka tinonzwisisa isusu patakazodanwa kuti tingavabatsira kuti mutongi akatonyora parekodi kuti varamba bheo, saka bheo rarambwa. Saka dambudziko ratakaita ndorepatakazovatorawo nyaya iyi tiri tivabetsere kuzvimwe tingavatsvaga bheo, tikakumbira bheo. Initially vakatanga kuexpressa pfungwa iyoyo yekuti vanga vasiri interested nebheo.
Nechikonzero chei vairamba kuti vapuwe mukana wekubvisa mari yechibatiso?
Maringe nezvavanotenda vanga kutarisa kuti nyaya inotongwa igopera vachibva mukati. Tichiri kuedza kutaurirana navo kuti tinzwe pane zvingaitwa here. Vachine interest here kuti vatongwe vachibva mukati kana kuti vava neinterest yekutongwa vachibva kunze, kana vachinge vava neinterest yekutongwa vachibva kunze, uye kuti tingaita sei kuti taone kuaplya kudare kuti zvikada vangatongwa vachibva kunze. Saka ndopatiri nenyaya iyi. Inyaya ine matrial dates and there is an endorsement parekodhi kutaura kuti vakanyima bheo.